chekwata chesimba bhora chemudhorobha duku kwazvo reshamba mudunhu remashonaland central ndicho chakatora mukombe weligue gore rino ndokusiya vatsigiri vezvikwata zvikuru zvaitarisirwa kutora mukombe uyu vachitemwa nemusoro kutsvaga kuti chii chaicho chakatadzwa nezvikwata zvavo zviri kuvatadzisa kutora zvekare mukombe uyu semakore ekare simba bhora yakapedza ine mapoints makumi matanhatu nematanhatu mapoints mashanu pamusoro peFC Platinum iyo yakatora chinzvimbo chechipiri uyezve mapoints gumi nemaviri pamusoro peNgezi Platinum Stars iyo yaive nemukombe uyu mwaka wapera aka kave kechinomwe kakateverana mukombe usati wadzokera kuHarare kana Bulawayo kuzvikwata zvine chaunga zvinoti Makepekepe Dimbare kana Bhoso akambotambira Black Aces neRio Tinto Innocent Tembo anoti zvikwata zvine mukurumbira izvi zviri kushaya vatambi vane tarenda nemhaka yekusabhadhara zvinogutsa vatambi vepamusoro
matimu edu mahombe aya ane dambudziko rekubhadhara havagoni kubhadhara maplayers asi mugona ndivo vanogara vane magiraundi akazara vane masapotas tisingazivi kuti mari dzavo dzinofamba sei matimu
chiri kurwadza vateveri vemakepekepe Dimbare neBhoso ndechekuti zvikwata zvavo hazviisi kana pazvikwata zvina zviri pamusoro-soro patafura Manika Diamonds iyo ine mapoints makumi mashanu nemana ndiyo iri pachinzvimbo chechina pasi pesimba bhora FC Platinum neNgezi Platinum Stars kari kare ingadai iri Dynamos kana Highlanders iri pamusoro dzimwe nguva Capes United asi mubati wepagedhe Shepherd Saizi anoti zvikwata izvi hazvichina kurongeka sekare
vatimu ari ane mari akarongeka kana pasina mari zvingazvifambe maplayers anogara akaguta kana asina kuguta maplayers zvingazvifambe sekudynamos kune mastrikes arikuitwa nevakomana vachida mari dzavo vachiboycota training saka matimu adiki ari kuyaisaya ane mari dzavo vakarongeka zvidzavo zviri in order
asi sando dziri kuenda kusimba bhora iyo ichange yakamirira nyika mumakundano ezvikwata zvepamusoro-soro zvemuafrica ecup champions league asi chikwata ichi chine mutoro wakaoma wekusvika kana kudarika pakasvikwa nedynamos iyo yakasvika mufinary yemakundano makuru emuafrica aya muna 1998 murayiridzi wesimba bhora tonderai ndiraya uyo akadzingwa kudynamos achinzi akundikana kudzura chikwata ichi munzira yekukunda anoti vari kuda kuwedzera simba rechikwata kuburikira nekutenga vamwe vatambi vashoma kuitira kuti vaoneke urefu hwavo muAfrica.
Tinodavira kuti tichakwanisa kumhanya-mhanya kuti tikwanise kuchengetedza vatambi vatinawo pamwe chete nekutsvagawo vashomanani vanosimbisa chikwata chedu.
Ndiraya ndiye ari kutarisirwa kutora mukombe wemurayiridzi akabata basa kukunda vamwe vose weCastle Lager Coach of the Year pari kupiwa mibayiro vatambi vakarura kudarika vese musi wechishanu. Mutambi weHighlanders Linoth Chikuwa ndiye akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vese mwaka uno mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezvinomwe asi mutambi wesimba bhora Walter Musona ndiye ari kunzi angangotora mukombe weSoccer Star of the Year motsigiri wemutambi wenhabvu vatina chemuseti vanosimbisa kuti Musona uyu akatora mukombe uyu muna 2022 ari kusimudza zvekare mwaka uno
kutimu yake aikwanisa kugohweza zvibuzwa gumi nezvitatu uyezve ndiye akabatsira kuti vamwe vake vagohwese
mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vafrancisca howa vanoti vari kuona Musona achiverwa nakama billiard weyadha makundano eSoccer Star aya
kama makada kutarisa pahistory yake yefootball asati aenda kusouth africa he never played much in zimbabwean football but paakadzoka he coped very well akagohwesa macrucial goals for yada and paakaitwa recall back to the national team he did very well
zvakamira zvakadaro psl iri kuonekana neBulawayo Chiefs wange cheGood Pirates neRNL Movers zvikwata zvina zvakaburitswa mugungano iri zvikwata zvinoti Quake United, Scotland, ZPC, Wange, nechichabuda pakati pewangu mazodze, ne Triangle, Eastern Region, ndizvo chavatsiva muPSL kubva kuDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.